manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kara manero anasi uri musi wechipiri kukadzi 16 2021 makateerera ku Studio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinofanira kuzivisa vateereri kuti chirongwa chafamba zvakanaka. Nhasi uno kwatirenwa vatingati vachitodzidzisa vamwe, achitoti maTOTs vanozonodzidzisa mavaccinators. Saka chirongwa ichi chatirenwa vatingati maprovincial health executives. Kuzeta matisi health executive ne private sector ne ma local authorities zetherapy prison and so forth
chirongwa chekudzidzisa vanhu vachadzidzisa vamwe vavo mabairwo enhomba yeCOVID-19 chinotanga zvine mutsindo munyika asi dzimwe nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kudzidziswa kwemabairwo enhomba kunofanirwa kuitwa zvizere kuitira kuti utano hweveruzhinji husaiswe panjodzi nevanenge vachibaya nhomba ava
takaona zvakakodzera kuti kuchema kwavaita ngatiendei tinotarisa toona kuti ndepapi patingatarisa ndokuona kuti nyaota tarifu ratanga takaisa raitaita kuti isusu step up iri rinogona rakanga raro kuenda kunokonzera kakusazonowirirana nevagari kuzi rakazenge rakunodhura kwakupedzisira but hongu ndozvataida kuti zvikwanise kunge zvichiita But even nanasi wacho taedza kuzvigadzirisawo tangorijusa chete kamari kacho
kanzire yeguta remutare inoderedza mimwe mitero yayakanga yakwidza iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC bazi rezveutano rinoti ratanga nhasi chirongwa chekudzidzisa vanhu vachadzidzisa vamwe matunhu madiki nemakuru kana kuti madistrict nemaprovince kubaya nhomba yeCOVID-19 iyo yakapinda munyika nezuro vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi iri vaDonald Mujiri vanoti chirongwa ichi chafamba zvakanaka uye vanhu vanosvika mazana mana vabva kumapoka akasiyana siyana vawana dzidziso pamusoro pemabairwo enhomba iyi vamujiri vanoti vapinda muchirongwa ichi vanosanganisira vezveutano vabva kumatunhu maduku nematunhu makuru mapoka akazvimirira makanzuru vekumajeri pamwe nemapurisa zvimwe zvezvadzidziswa vanhu ava zvinosanganisira machengeterwo enhomba mabairwo marasirwo ainofanirwa kuzoitwa kufambiswa kwemashoko pamwe nekuongorora vanenge vabayiwa nhomba iyi vamujiri vanoti vadzidziswa nhasi ava vanenge votariserwa kubva mangwana kudzidzisawo vekumatunhu avo ngatinzwei vachitsanangura
tinotenda zvikuru tinofanira kuzivisa vateereri kuti chirongwa chafamba zvakanaka nhasi uno kwatirenwa vatingati vachitodzidzisa vamwe atinoti maTOTs vanozonodzidzisa mavaccinators saka chirongwa ichi chatirenwa vatingati maprovincial health executives kuzeta matrix health executive ne private sector ne ma local authorities zetherapy prison and so forth so the initial treatment yaita for vatere matingangoti nhasi vese vapedza nhasi ava vakuchenda manje kunotrenda mavaccinators kuma districts
nhasi vanhu vadzidziswa iwa vanga vane huwandu hwakadii
vanga vane huwandu hunosvika 400 zana mana
Iko kuzonodzidzisa vekumaruwa kana vekumadistrict kunozotorawo nguva yakadii zvakare.
Tingatori zvava ramangwana chete zvichidependa ndimunozava kuti kumadistrict vanofamba zvimbo zvakati kurei. Saka kutika kwacho zvako kunogona kupera mangwana chete.
Tichitarisirawo kupera kwedzidziso idzodzi mukuperawo kwesvondo rino. Vanhu vangazotarisirwa kutanga kubayiwa nhomba riini.
Chinokosha ndechekuti vanhu vakangera vatongopedza mangwana chinova ndochitatu nechina. Kutanga kutobaiwa zvinenge zvakutotanga
havanga vari mutauriri vebazi rezveutano vaDonald Mujiri Vari paronare muarare ne Studio 7. Tabata omukuru wesangano reutano re Community Working Group on Health vaitai Rusike avanoti vanotambira chirongwa chedzidziso ichi vachiti zvinenge zvakanaka kuti vanezenge vachibaya vanhu nomba iyi vange vaino ruzivo rwakakwana.
Hongu tinogamuchira zvikuru dzidziso iri kupiwa avo vachazenge vachienda kunotrena vamwe vashati vezveutano maringe nekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Zvinhu zvakakosha zvikuru kuti vashati vezveutano vange vaine ruzivo maringe nenhomba iyi yeCOVID-19. Kubayiwa kwaita zenge ichiitwa uye vavewo neruzivo rwekuti pavane zenge vachibaya veruzhinji pachawanikwa mibvunzo ichazenge ichibva kune veruzhinji. Saka ivo vane zenge vachibaya ava zvinenge zvakanaka kuti naivo vange vakadzidziswa.
Zvii zvikuru zvamungati vanhu ivo vanofananga vachidzidziswa varusiki?
Ngatiti tikada kutarisa pachabayiwa nhomba panogona kuita atinoti maside effects ekuti vanhu vanenge vabayiwa vaya vanogona kana kuzotemwa nemusoro kana kupiswa nemuviri. Zvese izvozvo zvinofanira kunge zvichinyatsozivikanwa nevari kubaya kuitira kuti vakwanisewo kudzidzisa avo vavane zenge vachibaya. Asi zvinotiratidzawo zvekare kuti zvakanga zvakakosha kuti hurumende ingadai yakaita kuti kubva zvatangwa mabasa ekuda kutenga nhomba iwawa vange vakashanda nevashandi vezveutano kubva bekutanga chaipo.
Izvi zvaizobatsira chii muurongwa ihwohwo?
Izvo zvaizotibetsera kudzimura nhau iri kufamba mazuva ano yekuti vamwe vanenge vasina kakugutsikana ngekuti iyo nhomba iyi ichazenge ichinyatsoshanda here uye nhomba iyi yakakodzera here kunge ichibayiwa veruzhinji. Zvange zvakakoshawo zvekare kuti hurumende inge ichipa vanhu mukana wekusarudza. Tinoziva kuti kune nhomba dzakasiyana-siyana, dzimwe dziri kugadzirwa kuna Pfizer, dzimwe dziri kugadzirwa kuJohnson and Johnson, dzimwe dziri kugadzirwa kuAstraZeneca yeOxford, naiyoyi yakauya yekuChina neyemaRussia. Kuitira kuti vanhu kana vachinge vapiwa mukana, zvinobvisawo zvekare idzo pfungwa dzekuti sei tiri kungopiwa nhomba yekuChina iyoyi. Tiri kuona pari zvino izvi kunotori nevamwe vanhu vasiri kunyatsogutsikana naiyo nhomba iyoyi iri kubva kuChina.
Vanga vari mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Tichiri panyaya yeCOVID-19, bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu gumi vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pachiuru nemazana mana negumi kana kuti 1410. Vanhu makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru makumi matatu nezvishanu nemazana maviri nemakumi maviri nevaviri kana kuti 35,222. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi matatu nemazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 30,759, zvichitevera kupora nezuro kwevanhu zana nemakumi mashanu nevasere kana kuti 158. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava zviuru zvitatu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 3,053. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni zana nemapfumbamwe kana kuti 109 million, uye vafa vadarikawo mamiriyoni maviri nemazana mana ezviuru kana kuti vadarika 2,400,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere kana kuti vadarika 28 million, uye vanhu vafa nechirwere ichi munyika iyi vadarika zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezvisere kana kuti vadarika 498,000. Zvichitevera kuwedzerwa kwemazuva echirongwa cheCOVID-19 lockdown kwemasvondo maviri, kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, varwiri vekodzero dzevanhu vari kukurudzira mapurisa kuti asangosunga vanhu risina basa vachivaisa muchitokisi. Varwiri vekodzero dzevanhu vanoti muzvitokisi nemajeri hamuna kufaranuka, izvo zvinoita kuti vanhu vatapurirane chirwere checovid-19 nyore. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abata mukuru wesangano reZim Rights vadzika maibere kuti tinzwe pamire sangano ravo.
COVID-19 yakatiunzira dambudziko reutano. Asi pamusoro pedambudziko reutano ipopo, munguva iyoyi yeCOVID-19 vanhu vazhinji vaisungirwa mhosva duku duku, asi vobva vakandwa muchizarira nenzira iya yekuti iyo vaibva vapinda mudenja yekuti vanogona kubata chirwere checovid-19.
Ngatimbobatai nyaya yenhomba. Takaona muchiendesa hurumende kukoti muchiti aiwa muda kuti hurumende inyatsoratidza ruzhinji rwevanhu kuti zvii zvichange zvichiitika mairana nezvenhomba iyi yecovid-19. Hamusi kufara here nemashoko ari kubudiswa nehurumende?
Hatisi kufara nemashoko ari kubudiswa nehurumende nekuti tinoona sekuti inyaya yekubatana kumeso. Kampeni yatiri kuita iyi yatakaendesa hurumende kumashare edzimhosva ine chekuita neiya yatinoti iyo transparency. Izvi zvine goko rekuti iro muZimbabwe hurumende yedu inozikanwa nenyaya yeumbavha. Tinogadzirisa nyaya yeumbavha nekubudirana pachena. Ndosaka tiri kuti plani yacho yeCOVID-19 rollout ngaibude pachena. Kana tichiti plani, hatingoreve maslogans atiri kuona. Plani inenge iri detailed. Pakampeni yatakaita iyo takatoisa in 3 phases. Phase yekutanga yatakati iyo yetsvakiridzo yekuti ndeipi nhomba inofambirana nedambudziko nechirwere chatiri kurwisa muno muZimbabwe yatinoti research iye. Vasati vatombosvika pakudecida kuti iyi ndo nhomba yatiri kutora iyi, vanofanirwa kutsvakiridza kuti ndeipi nhomba inoshanda pavana veZimbabwe. Chechipiri ndo yatakati isusu publish the plan. Saka vapublisha research ngavachipublisha plan. Plan iyi inobuditsa madetails ekuti ndezvipi zviri kuitwa nani, kupi ndivanani vari involved. Chechitatu chatakati isusu ngavaite inyaya yekuti publish the contracts, yava nyaya yeprocurement service provision. Zviri kuitwa nani nekuda kwekuti tine dambudziko muno munyika reuori. Saka ngazvive pachena kuti zvichafambiswa sei. Hurumende haina kukwanisa kuita izvi.
Mukuru wesangano reZim Rights vadzika maibere vachitaura vari parunare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Mutauriri weUS House of Representatives amai Nancy Pelosi vanoti dare ravo richaumba komisheni yakazvimirira ichaongorora mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill musi wa6 ndira. Amai Pelosi vanoti komisheni iyi ichange yakafanana nekomisheni yakaumbwa mushure menjodzi yakaitika musi wa11 Gunyana 2001, apo vanopfurikidza mwero vakabvuta ndege vakadzishandisa semabhambu kuparadza zvivakwa kuNew York nemuVirginia. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakapunyuka mudare reSenate pamhosva yavaipomerwa yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga paCapitol Hill. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vaudza tanonoka hwande weStudio 7 kuti zvakakosha kuti komisheni iyi igadzwe kuitira kuti iburitse chokwadi chakaitika.
Komisheni inenge ichitarisisa kuongorora zvine udzamu maitiro avaTrump pakuzopindwa kwakaita vachiputsa vanhu vachipinda kuCapitol yatikati paramende yeAmerica inoundiwo muzinda wokutonga America. Saka zvaitaura vaTrump kubvira patanga maelection papapera maelection kusvika musi wa6 nezvavakataura ipapo zvakazoita kuti vanhu vainge kuparamende yeAmerica Capitol muzita ravo vaTrump. Zvino zvinoda kuongororwa kuti zvinatsokusvika paudzamu kuti president mukaona uita saizvo achipindukira hurumende yake yaanotonga iyo achipindukira America. Zvinhu zvakambofamba sei? Zvinhu zvingadzivirirwa sei? makore ari kutevera kuti vachazoita mapresident havazoiti zvakaitwa nokuti zvinhu zvakaitwa zvinhu zvaidaro zvakakonzera makuva akatowanda kudarika vashanu vakafa ivavo kubvira vehurumende vaivaba ivavo vanosanganisira vice president Pence vaitova vice president vavatrump vaiva muzvekare vaiti kwaindiri kwakaita makuva nokuti vanhu vakaenda vakava nezvombo zvakava vainazvo asi kuti zvimonzi zvapera nokusaimpichwa kwavatrump kusenate vanhu vopfuurira mberi haindiwo matongerwo angaitwa nyika takatarisa kunyaya dzesecurity panofanira kunge pachiitwa komishen dzakaita saidzodzo dzakaita sedzapaseptember 11, 2001 pakaita materorist ayawo akaita izvi musi wajanuary 6 materoristi vakapinda muhurumende achida kuputsa-putsa nokuvhiringa basa ravanhu vehurumende
asi mazuva mashomanana vatrump vakawanikwa vasine mhosva nedare resenate hazvina kukwana here izvozvi
hazvina kukwana izvozvo nokuti kana zvikakwanira ipapo zvinozongoitwa zvino mumwe mutungamiriri weamerica uchatevera unongomira kana kwasara vhiki kana mazuva mashoma shoma woita zvezvimwe zvinhu zvekare zvinei zvakazvokupandukira hurumende saka hazvina kukwana mamiriro azvakaita ipapapo kuti havanonge vakatemera rwa zvirango zvezvavakaita kusenate nokuti kuimpicha munhu unoimpichwa achiri pabasa achizobviswa pabasa iroro ndio saka vasina kunge vakaimpichwa asi hazvino kuti havana mhosva saka mhosva dzavainadzo dziriko dzisinei nokuimpichwa dzichazenge dzichibuda saka komisheni iyoiyi ikabudirira ndiyo ichabudisa mhosva dzacho idzodzo kuti pashaiko unozofunga kuti zvaari mutungamiriri weamerica uri above the law nyange akabva aita akanya zvaakaita izvozvo kunozongoitwa makomisheni anozomutonga
kovaya vanoti uku kwanguva kungovengana kwemapato ezvematongerwo enyika tingati vari mugwara
havasi mugwara nokuti havazivi masecurity issues enyika kuti tingada zvedu kubatanidza vanhu nokukangamwa mhosva dzinenge dzakaitwa navamwe vanhu asi ngatizive kuti pasi rose mhosva haifaniri kurova nokuti kana ikarova mhosva inenge iri pachivara seyavatrump iyoyi vamwevo vachazoishandisa mhosva dzavatrump zvavakaita idzodzi kuti kovanhingi vakaita zvakati vakakona kutongwa sei saka vanhu ivavo vanoti zvakatokwana zvakaitwa vatrump havazivi matongerwo enyika havazivi kuva serious kune zvakaitika kuti zvosvika pakuti kunzi ngakusaitwe komishen nokuti zvinogona kuenderera mberi futi yakuva trump vasipo vanogona kuramba vachiita mashoko avo iwavo maitiro avo iwavo vanhu vakutozoita zvinorova kudarika zvakaitwa izvozvi
vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunhare kuOhio muno muamerica natanonoka wande westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri wenyika dzemuafrica akwegurisa vapaul bia vakasvitsa makore makumi masere nemasere nemusi wemugovera mhemberero dzekusvitsa kwavo makore aya dzakaitwa mumaguta ose enyika makurukota nevashandi vehurumende vachipa rutsigiro rwavo kuna vabia vanopikisa vaikurudzira vabhiya ava vane makore makumi matatu nemapfumbamwe vari panyanga kuti vasiye basa North Korea inonzi yagadza urongwa hwekurwisa kambani yemuamerica inogadzira mishonga yepfizer ichishandisa zvikwanisiro zvepadandemutande kuitira kuti ibe mashoko ane urongwa hwekugadzirwa kwemushonga wecovid-19 ane mudura rekambani yepfizer izvo zvaburitswa nesangano renhau remusouth korea vakuru vakuru vari muzvirongwa zvekusora vazivisa nhasi nhengo dzeparamende museoul nezveurongwa hwenorth korea vamwe vemabhizimusi vanoti vari kutambira nemufaro danho rekumbonyevenutswa kwemimwe mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown senzira yekumisa kupararira kwechirwere checovid-19 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakawedzera chirongwa chelockdown nemamwe masvondo maviri kunyange vakarerutsa zvimwe kuti vakawanda vakwanise kutanga kushanda Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vakati vanozviitira mabasa emaoko vanokwanisa kuvhura vakatevedzera kurudziro dziri kuitwa neWorld Health Organization dzinosanganisira kugeza maoko, kuvhenekwa utachiona uye kushanda vari kure nakure. Munyori mukuru mune rimwe sangano revanozviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbon Malaya vanoti vari kutambira zvakataurwa navamunangagwa vachiti nhengo dzavo dzainge dzaomerwa neupenyu. Vati vave kuitawo gadziriro yekuvhura.
Kubvira gore rakapera muna March vanhu vachiri ngori kurarama upenyu hweunjake njake. Saka isu tatomushishi kuedza kuongorora World Health Organization yakati chii zvinoita kuti vanhu vatenderwe kushanda. Toedza kubatana nemakanzuru anobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana kuti zviga zvakarehwa izvozvo zvive panzvimbo kuita kuti vanhu vatange kushanda. Chimwe chakakosha chatiri kutotenda ndechekuti kutaura kwatakachiita nguva ise chiti vanhu ndavatenderwe vashande, tikuona kuti apa mukana uyu papiwawo ikakuka mukana kekuti vanhu vanogona kupfuura mberi nekushanda kuti vararamise mhuri dzavo.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr Israel Murefu vanotiwo,
takambenge takanyorera kuhurumende tichitaura kuti dai vatseketudza kunyanya pacurfew, votseketudza zvakare maoperating hours emabhizinesi nekubvumidzawo manonessential business kuti ashande, asi vachitevedzera zvisungo zvecovid-19 zvinoitwa kuti zvinofanira kuteedzerwa kuti vanhu vazvidzivirire. Saka to a certain extent taona zvinenge zvapindurwa nemainformal sector tanzwa kuti vanofanirwawo zvakare kuti vaite zvese zvinodiwa nekumaintaina social distance nekutestawo kuti vakwanise kudzokera kumabasa. Saka tiri kutifungidzira kuti zvisungo izvi zvikachengetedzwa, makambani achibvumirwa kuvhura makuru nemadiki, maessential nemanonessential nemainformal kunoshanda vanhu, zvinoita kuti vanhu vakwanise kurarama, mabhizinesiwo akwanise kurarama, nokuti mabhizinesi mazhinji anga apinda panguva yakaoma.
Ko, vashandi vanoti kudii nenyaya iyi? Tabata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Hurumende inenge ichiti kana manumbers akwira yongoti lockdown, yovharira vanhu kudzimba vasina chikafu. Zvinozokonzeresa kuti vanhu vaite break the law nenyaya yekuti vanenge vachitsvaga zvokuzviraramisa. Tavona vanhu vakawanda vari kutosungwa kufuura vanhu vakatotestwa. Mari yakabhadharwa kuti 18 billion pagore rakapera, hapana anoziva payakashanda.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo,
ini ndiri kuona kuti president vaita zvaya zvatinoti kurova yembwa wakavega mupini, kuisa extension pasina extension yeCOVID-19 lockdown. Saka nyika kana yava kuti vakuinformal sector ndavo yekubasa tavhuraka, hapana extension. Pamusoro ipozvo vati futi kuprivate sector vanokwanisa kuvhura mabhizinesi avo kana vachikwanisa kuchitesta vashandi. Saka zviri kureva kuti hapachina maspecial services up. Saka ndiyo yatiri kuti extension pasina extension. Vangonyara kuti tavhura, asi chingoripo ndechekuti changodzoka chiripo, machechi haana kuvhura. Nekutiwo zvakare maintercity nemaprovincial travels haana kuvhurwa. Ndo zvingori minor. Asi waifamba everyday ndiye anechenda kupi?
Gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vainge vati vanotarisira kuti upfumi hwenyika huwedzere nezvikamu zvinodarika zvinomwe kubva muzana gore rino, kana kuti 7.5%. Asi dzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi dzanga dzagara dzayambira kuti izvi hazvikwanisike nekuda kwechirwere checovid-19 nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kanzuro yeguta reMutare inoti yadzikisa mimwe mitero yaikanga yakwidza zvichitevera zvichemo zvakabva kuvagari vemuguta iri. Mutori wedu enhau Lloyd Amoyo uyo ari kwaMutare anotipa nyaya iyi.
Meya weguta remtare va Blessing Tandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru yavo yakagara pasi ikabvumirana kuti ideredze mimwe mitero nekuda kwekuchema-chema kwakaitwa nevagari. Vatandi vati vainge vakwidza mitero iyi zvichienderana nekukwira kuri kuita zvinhu munyika uye kuitira kuti vakwanise kuita mabasa avanotarisirwa kuita nemazvo.
Mukazvitarisa izvozvizvi tiri kuda kuedza kubalanzisa zvinhu zvedu kuti tikwanise kuti vanhu vedu kuchema kwavaita vatovabatsirawo nei. Hapana patinokwanisa kurarama tiri tega tisina vanhu ivava. Sekanzuro basa redu kupa vanhu ivavo maservices anoita kuti vakwanise kunge vachiraramawo. So vakatadza kusapota budget iroro isusu hatikwanisi kuenda mberi. Saka takaona zvakakodzera kuti kuchema kwavaita ngatiendei tinotarisa tione kuti ndepapi patingatarisa. Ndokuona kuti nyaya tarifu ratanga takaisa raitaita kuti isusu step up iri rinogona rakanga rari kuenda kunokonzera kusazonowirirana nevagari bhikozi rakazenge rakunodhura kwakupedzisira. But hongu ndozvataida kuti zvikwanise kunge zvichiita. But even nanhasi wacho taedza kuzvigadzirisawo tangorijusa chete kamari kacho kuti kange kanozobva.
Vatandi vati kunze kwemvura yaderedzwa mutengo zvimwe zvaderedzwa imari inobhadharwa kuchipatara mari yedzimba dzekanzuru kuitira kurerutsira vagari.
Tatarisa marentals natatotitase nyaya yemarentals ini mari yakaya kuti dzimwe dzimba idzi takadzivaka makore akasipfuurayo izvi zvitanyanya kusangana tasana nenhau yemaintenance yete kudzimba idzodzo. Nyangu titasa hedu kuti mari yacho yatazodzikisa zvakare haina chainokwanisa kubatsira kana tauda kuenda panhau dzokuda kuzobatsirwa kugadzirisa dzimba idzodzo nezvimwe zvakadaro. Asi ndo imwe area yatatarisa. But mari yekutakurwa kwemabhini hatina kuita, hatina kuibata. Mari yekutakurwa kwesuweji hatina kuitakurwa kwesuweji hatina kuibata. Mari yemarodzi hatina kuibata. Zvinhu tazviitira nawe kuti tikwanise kuramba tichipa vanhu maservices iwayo nekuti idzi maservices ane chekuita neupenyu hwevanhu.
Vakafanira kubata chigaro chomunyori wekanzuru uye vari mukuru anoona nezveutano mukanzuru makare Dr. Anton Mutara vati kanzuru yakange yatora danho rekuwedzera mari yemvura senzira yekuda kumisa tsika iri kuitwa nevamwe vagari vari kutengesera vamwe mvura kunzvimbo kwaisiri kuwa
kuona kuti kana tiri kutarisa mashandisirwo ari kuitwa mvura mune vagari vamwe kwete vese vamwe vari kushandisa mvura zvinodarika zvinotarisirwa pahousehold imwe neimwe kudarikidza zvakadaro zvokuti munotopedzisira maakufunga kuti ndofunga vari kutoita yekutengesa nokuti kana munhu achitarisirwa kuti ashandise 26 megaliters as a household iwo vachishandisa 700 megaliters une makutoona sokuti ndofunga pane kwavari kutora mvura vachinotengesa kune dzimwe nzvimbo. So tinotarisira kuti vagari vashandise mvura yavanofanirwa kushandisa nokuti vakadarika mwero iwoyo zvine zvakureva kuti vava kushandisa nenzira isiri.
Kanzuri yemutare yaderedza zvakare mari yemitero yekuchipatara. Vanhu vakuru vaisungirwa kutanga vabvisa mari inoita madhora mashanu vave kubvisa madhora matatu vadiki vachibvisa madhora maviri. Mari yedzimba dzekanzuro iyo yainge yawedzerwa yaderedzwa zvakare nemadhora mazana maviri. Kuderedzwa kwemitero yekanzuro uku kwatambirwa nemufaro nevamwe vagari avo vakurudzira kuti kanzuro itange yataura navo isati yatora matanho akaita sekuwedzera mari dzemitero. Mumwe wevagari ava vaDouglas Masekesa vati kanzuro inofanira kucherechedza zvichemo zvevakwegura pamwe nevanoshaya pakutara kwayo mari dzemitero.
Tinopa kutenda kune kanzuro kuti yaterera zvichemo zvevanhu sekuti pari zvino vanhu munyika upenyu huri kunetsa nenyaya yekuti kune lockdown vanhu havasi kuita mabasa mari haisi kubatika. Saka payange yagura vanhu kunorira kubata vanhu pahuro chaipo kuti vabhadhare mari dzadzakakura kudaro. Sezvinei tatongokumbira zvekanzuro kuti dai yanyatsa kutarisawo kune vamwe mafamilies kana kuti kune dzimwe dzimba like mawidows nevamwewo vakwegura nevamwe vanenge vasinawo zvokuita vanga vanotarisa kuti maretsi iwawo anga achidzika achienderana nekuti vamwe vakwanisi kuwana mari.
Kanzuri yemutare inoti ichapota ichionesana nevagari mukufamba kwenguva kuti mitero ichange ichizokwidzwa zvakadii pakupera kwemwedzi mina yega yega. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Muchirongwa chethe connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi iwe nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 Hlolanja 2021 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Izakamizi zakobulawa isithi ukwengezelelwa kwamafiki amabili kwesiqondiso ze-COVID-19 lockdown linyathelo elihle. Lokhu etheleka amazwi enduduzo ngemva kokutshona kwenduna yakogodlayo unduna Vezi Maduna Mafu. Osomabhizimisi sebamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizimisi ku-COVID-19 lockdown. Zonke lezi ndaba lezinye liso zizwa kulomsakazo. Isilinganiso sabagula besila emkhuhlaneni we-COVID-19 samachumi phose ayisishiyagalolunye 87.3% kulabakhulelwa yiwo siphezulu. Phakathi kwenkulungwane ezedlula amashumi amathathu lanhlanu, 35,222. Kule nkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 30,751, abagule umkhuhlane basila. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike inkulungwane eyodwa lengxenye, 1.4, lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho nyakenye. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine, 3.8 million, njalo wabulala abazinkulungwane ngwane phose ezilikhulu. 98,418. Emhlabeni jikelele usuhlasele izigidi eziphezulu kwekhulu 109.3 million njalo wabulala abaphezulu kwezigidi ezimbili 2.4 million. Izakamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo okungezelelwa kwangamaviki amabili kweziqondiso ze-lockdown. Abantu bethi leli linyathelo elihle ngoba umkhuhlane usudale umonakalo omkhulu elizweni. Kodwa bacela uhulumende ukubana aqhubeke eyekethisa ezinye zeziqondiso ze-lockdown ukuze benelise ukuziphilisa. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ubulawayo uncoma ukungezelelwa ngamaviki amabili kweziqondiso ze-lockdown ezaziswe ngumongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa izolo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uthi akalankinga laleli nyathelo.
Mina u-extenda we-lockdown hayi angilankinga lakho. Ngibona ngani into e-right njengoba ku-extendwe nge-2 weeks. So nje ukuthi sizowuthwasa kulomuthi obuyile lapho vele eChina ozoncedisa lapha lawo ukuthi ubonakala ukuthi umkhuhlane lo unjani. So mbona ngani ku-right ukuthi ba-extend ukwenzela ukuthi baqale bebone ukuthi umkhuhlane lo uyangaphi, lo muthi wakhona lo uzancedisa njani. Ngoba kathi sinxa ukuthi benga-extendanga bangavula umuthi kungabonakala ukuthi umuthi wakhona usebenza njani, uncedisa njani. So mbona hayi uku-extenda mbona ngani into e-right ngoba umkhuhlane silawo sibili. So sasame sadinga ukuthi silwisane lawo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana sisasenkosi Ndlovu yena ukubona kukuhle kodwa ufuna ulwazi olucacileyo ngejekiseni lokuvikela umkhuhlane ole-COVID-19 vaccine.
Kulicebo elihle sibili kodwa kwesinye isikhathi suka sibone ngani uyasincindezela ngoba akakhangeleli abantu abaphandle ukuthi baphila njani. Kulabantu abaningi abalahlekelwe imisebenzi okufisa ukuthi ngaya kumbe ukhona kwenzayo asilungisele wonke umuntu abuyele emsebenzini. Okoku-extend isikhathi lo okwenzani ayisikho ukuze aqede i-COVID kodwa kufanele ukuthi abekwazi ukuthi abantu basebenza njani lokuthi lokhu akukhulumayo ukuthi umuthi ukhona owabuhlabiwe abantu kube yinto ezabasemehlweni omuntu wonke nothi ukuthi abantu bebekhethelwa behlatshwa ngobungani kubesokuthengiswa leyo mithi.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi bona bajabulela ukuyekethiswa kweziqondiso ezibavumela ukuthi basebenze.
Siyakwamukela ke lokhu njengenhlanganiso, njalo ke njengenhlanganiso esiphumile kathesi ke sesigijigijima ukuthi sidinge esinganceda ngakho abantu abasebenzayo. Sisazi ukuthi bavele kunzimeni ade bekukhefu inyanga liyana kaDisemba unyaka uphela, inyanga yathi uqala ke kwavala ilizwe zange basebenze. Kathesi ke ngumthwalo onzima emahlombe ukuthi basukume bazibathenge njalo ukuthi bathenge imithi yogeza izandla. So njengenhlanganiso esiphumile sesikhankasa kathesi ukuthi sibadingile esingakwanisa ukuthi sikuthole, sizabanikeza ama-sanitizers, sibanikeze ama-thermometer, sibanikeze nama-mask, namapenda, ikakhulu ke osolo amadolobho ukuthi benelise ukuthi badwebe laphana emkambo izikhala zivuleke.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumabhalane jikelele we-ibhethu likaZulu uthi udubo nje ukuthi uhulumende akacaci kunhlelo zokuqeda lolu bhubhano.
Izelelo kwe-lockdown kamboni kuyinto embi kumbeni esizayo ngoba abantu badubeka, abantu abalalutho nohulumende akakacaci ukuthi i-vaccine iyahamba njani. So kuqhubeka njalo bevalelwe akudali mahloko. Okuqakathekileyo ukuthi uhulumende atsho ukuthi njengoba kulohlupho lolo silulungisa njani sisiya phambili, kodwa ukuthi kuyextendwe kumbeni kunga-extendwa as long as kungakabi le solution yokuthi kwenziwani. Kusabuya wona la umuntu okuthi uvele eChina kodwa abezempilakahle bengake ukuqedisisa ukuthi kwenziwa njani, akusisizi ngalulo.
Izolo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa kunkulumo yakhe ayethulele isizwe wengeze ngamaviki amabili iziqondiso ze-lockdown. Embikweni munye uyekethise amahola okuvimba ukuhamba-hamba kwabantu esekhefyu. Abamabhizimusi lemikambo kaZulu bayekethiselwe imigoqo kodwa batshelwa ukuba bamele balandele iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba bakhuthaza uhulumende ukubana afake intatheli izindaba kuluhlu lwamaqembu azoqala ukuhlatshwa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 owe-vaccine. Abenhlanganiso lezi bathi ngoba bavele bakhona kuluhlu lwenhlangothi zezisebenzi ezigqakathekileyo, ama-essential workers, kusukisela ekuqaleni kwezikondiso ze-lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi uhulumende esanda kwamukela umuthi we-Sinopharm kungekho nhlawulo ovele kwele China. Uhulumende uthi phezu kwesipho senkulungwane ezingamakhulu amabili zamajekiseni awe-vaccine lawa kulamanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 asebewathenge kwele China abawakhangelele ukufika elizweni ekuqaleni kwenyanga ezayo kambimbitho. Kungalesi sizathu abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba okugoqela abe-Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, bemkhuthaza uhulumende ukuba akangazikhohlwa intatheli izindaba lapho eqala ukuhlaba labo abasebenza kunhlangothi ezimqoka ama-frontline workers. Isiphathamandla se-MISA Zimbabwe, uNqaba Machazi, uchasisa ngenkuthazo yabo leyi.
Singakhangela ezambia sebenze njalo ukuthi hayi xa besenza okuthiwa i-priority list, intatheli izindaba lazo zikhona phezulu khona lapho ukuthi ziyathola le-vaccine ekhona. Ngakho-ke bekuyisicelo sethu kuhulumende ukuthi bekhangele ukuthi ama-journalist lawo efakwe khona lapho engafakwe, asifuthi bayaqakathelisa ukudlula wonke umuntu kodwa wenzele ukuthi siqhubeke sithola ulwazi, i-access to information, ukuthi intatheli izindaba ziqhubeke zisebenza. Kuqakathekile labo ukuthi bethole le vaccine ezayo.
Isikhulumeli esenhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo e-Young Journalists Association Zimbabwe, YOJA, uLeopold Mnende, uthi kusobala ukuba uhulumende engaziqakathekisi kangako intatheli izindaba.
obekusenzakala ukuthi uhulumende ubengani uyasikhohlwa thina njengentatheli izindaba. Singakhangela i-lockdown ye-announcewa ngo-March last year, basikhohlwa ukuthi besifake lathi ku-list yama-essential service providers, kodwa yibo ababesibiza kuma-press conference asazi ukuthi babesithi sizabuya njani. Siphinde sikhangele ngo-January u-vice president Constantino Chiwenga esinika i-list elama-essential service providers, wasikhohlwa futhi. Sesibona ke i-vaccine sibuya ivela e-China and kukhanya labo baphinde basikhohlwa, kodwa baye belokhu besibiza kuma-press conference. Besicela uhulumende ekhayelisise lolu daba, ebone laye ukuthi intatheli izindaba zingadinga i-vaccine le, njengoba siyabe sikhuluma lapho sisebenza lapho bona njengabameli bengatsha zikahulumende.
Okusekelwe ngeyinye njalo intatheli izindaba esebenza izimele uDesire Juma.
Njoba isifikile uhulumende ubesehle wabo wafaka icategory yabantu abazaqala ukuvaccinatewa, ama frontline workers, ama journalists baqale labo babe ku one of the first, babe yi one of the first bantu ama frontline workers abazaphiwa leyo vaccine.
Kunsukwana esanda kwedlula, umsekeli womphathi ntambo wezempila kahle uDokotela John Mangwiro uchasisele uZulu ngendlela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni luzoqhutshwa ngayo, kodwa isimanga yokuba akazange agoqele intatheli izindaba.
Health workers, ports of entry personnel, ZIMRA, immigration, customs.
Isigaba sokuqala kuza kuba ngisalabo abasebenza kunhlangothi ezibalisa olwezempila kahle kumingcele iZIMRA, abe immigration, customs, ama-funeral parlor, abakunhlangothi lwezomvikela, ama-village health workers. Bese kulandela abavele bele mkhuhlane, abantu abadala abeleminyaka engaphezu kwengamashumi ayisithupha, abasezintolongweni, nabasebenza emajele, nabanye abahlala endaweni ezivikelekileyo. Bese kusithi isigaba esilandelayo siza kuba ngesalabo abasezikolweni lakwezinye inhlangothi ezingekho engozini enkulu kangako.
The third phase will target those at relatively low risk until everyone is covered.
Abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba zihle zahlaba omkhulu umkhosi zisithi umkhuhlane we-COVID-19 kunje usuthethe abakulolu hlangothi abanengi abagoqela oZororo Makamba, Janet Munyaka owayesebenzela umsakazo we-ZBC, uFoster Dongosi owaye ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli izindaba eyeZimbabwe Union of Journalists, ZUJ, owake wasebenzela umsakazo we-ZBC ongomunye wabalwa impi yenkululeko, uCharles Kawaza labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lokhu ethelewa amazwe enduduzo ngemva kokutshona kwenduna yakugodlwayo unduna Vezi Maduna Mafu. UMaduna otshone ngomgqibelo odluleyo ngemva kokugula okwesikhathi eside ubikwa ekhangelelwe ukungcwatshwa kusasa ngolwesithathu. Abanye babathumele amazwi enduduzo ngabenhlanganiso yabadabuka okugodlwayo eyegodlwayo Development Trust, bemelwe isiphathamandla sayo uMnumzana Nkululeko Chuma.
Sithanda ukuletha induduzo, sikhulumisana, sikhalelane ngenkosi yethu sikhotheme ubaba uMathayi. Sikhulumise abemoli, sikhulumise izihlobo zonke zakomafu, sikhulumise ugodlwayo jikelele emathekelele ndiyonke. Silusizi kakhulu, siyakhala ezimathonsi, inyembezi ziyageleza, inhliziyo ziyabubula ngemva kokulahlekelwa ngubaba wethu ebesimthanda, ebesiphila naye. Kunenge sikufunde kuye, kunenge asiphathise ngakho ekusikhuliseni nokukhuliseni ugodlwayo. Siyinhlanganiso ebunjwe ngabantwana bakogodlwayo benanzelela ukuqakatheka kokuthi sifuqeni izinhlelo zokuzithuthukisa siyinzalo kagodlwayo. Sithe sibumba inhlanganiso safika kuba kuMathayi, wasamukela ngesihle, saletha umbono wethu esilawo singabantwana bakugodlwayo, indima esifuna ukuyidlala esingakwenza singabantwana ekuthuthukiseni isigaba sakwabo. Asamukela kuhle ngesihle, sacoca laye, samukela waveza ukujabula okukhulu kakhulu bevele lithanda ukubona abantu bakugodlwa abaphakamayo besisa ukuthuthukisa indawo yakwabo.
Lina njengogodlwayo abakhatshana lekhaya lienelisa yini ukuhamba emngcwabeni?
Thina sizimisele siyilungiselela ukuhamba ukuthi siyefika emngcwabeni. Induna ngeyethu godlwa ubabamafu induna kagodlwayo sizazama ngazo zonke indlela ukuthi siyefika, siyalungiselela ukuthi siphume sihambe siyefika siyolondoloza ubaba.
Ye kodwa-ke ngeziqondiso ze-COVID-19 akusoze kube yimgoqo yini?
Sikhangele ukuthi silandele iziqondiso zenezo zikhona ze-COVID, ukugeza izandla, sisanitizer, sigeza ngamanzi alesepa, sikhangele ukugqoka amamaski ethu ukuze sizivikele ekutheleni komkhuhlane, sikhangele ukuthi singaminyani, singabi duzeduze, sizenza konke okufunakalayo ekwenqabeleni lomkhuhlane.
Okweqhawe lesizwe ekade kucelwe ngabanye-ke?
Sikhangelele khona lokho, sikhangela indlela ubaba uMafu uNkonjeni akhokhele ngayo. Ube ngayisinduna kuphela kagodlwayo, ube ngumkhokheli welizwe. Sikhangela imbali yakhe kusukela kudala ekuhluthekweni, ekuhluphekeni angene kikho, ehlupheka ehluphekela ilizwe ukuthi likhululeke. Ngikukhangelela ukuthi umuntu ube ngumkhokheli welizwe, ibe induna engumkhokheli. So ngikukhangelela ukuthi-ke aphiwe leso sicoco, amenyezele ukuthi liqhawe lesizwe. Loba mhlawumbe nqobe ngabe kwekhaya, kodwa iphiwe leso sicoco ngemva komsebenzi awenzileyo ekuphathiseni kokukhululeka kwelizwe nokukhululeka kwezabelo.
Lo bekungumnumzana Nkululeko Chuma oyenhlanganiso yeGodlwayo Development Trust obekhuluma leStudio 7 esecingweni koBulawayo. Osomabhizimusi sebamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizimusi abo lanxa nje ilizwe lilokhu livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Ememezela ukuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamanye njalo amaviki amabili izolo, umongameli Mnangagwa wazise ukuthi amankampani azimeleyo kanye labamabhizimusi amancane abazisebenzayo sebengavula. Kodwa uthe kumele baqale balandele zonke iziqondiso ezabekwa yiWorld Health Organization ngenjongo yokuvimba ukumemetheka kwecoronavirus. Iziqondiso lezi zigoqela ukuhlola izisebenzi lokuzitholisa izinto ezifana lamasanitizer. Lokhu kwamukelwe izinhlanganiso zabosomabhizimusi ezifana leZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, iMCOS, kanye lenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Nansi isiphathamandla salenhlanganiso, umnumzana Alec Ndlovu.
Thina kutsho ukuthi sesizabuyela emsebenzini. Lokho ke kuyasithokozisa njenge-BVTA ngoba thina isikhathi sonke besivele singabantu abakhankasela i-middle ground, i-balancing position eyokuthi ke thina besiqakathekisa ukuthi kumele sivikele igcikwane kodwa siphinde sithole esiphila ngakho. Impilo yabantu yeyeme ekusebenzeni, ukusebenza yikho okwenza senelise ukumelana lendingeko zempilo.
UNdlovu uthi ukuze balandele iziqondiso zokuvikela umkhuhlane lokuhle, kumele uhulumende angenele udaba lokusilela kwamanzi koBulawayo.
Njengalokhu sikhuluma nge-pandemic i-COVID-19 efuna ukuhlanzeka Ngicela uhulumende ancedise obulawayo athole amanzi angapheliyo ikakhulu ukuqediswa kwegwayishangane dam. Sinanzelela ukuthi ngaphandle kwe-COVID-19 ukuswelakala kwamanzi kungasilethela imikhuhlane enjengabo-cholera labo-dysentery labo-daria. Yiso isicelo engilaso sibili ngoba siyananzelela ukuthi amanzi aqakatheke kakhulu ikakhulu kithi esiphatha ukudla labanye abathengisa nje ezinye impahla.
Izisebenzi lazo zithi ziyathokoza ngokwengezwa kwamahola okusebenza. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ukuqheliswa kwe-lockdown ngamaviki amabili ikwengeza ubunzima uZulu avele ebhekane labo.
Kutsha ubunzima kuzisebenzi ezithize bese zisezindlini zingaholi njengoba amakhampani athize evaliwe. Kuzisebenzi ke amaviki amabili le indlala loba nje sebeyekelisile mpijana kundaba zamahola ayengezelelwa amahola.
Umoyo uthi uZulu sowadela ukuthola usizo kuhulumende.
Kabasakhangelelanga ukuthi uhulumende engabanika lutho. Sibone phela uhulumende sehluleka ukubanceda kumnyaka odlulileyo. Angazake bebekhangele ukuthi uhulumende abanike imali ukuze phela betshaye ikhona. Wena bekwazi ukuthi nguhulumende ongasoze akwanise ukubanceda. Yikho nje amakhampani ekhala ngokuthi akwengezelele ke ama-awazi okusebenza abantu bekwanise ke ukuya emsebenzini bekhululekile.
Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
IZimbabwe ngokwayo generally economy ngokwayo it's over 80% informal. Ukubana abantu baphila ngabakwenza ngensuku ngensuku every day yikho kubaphilisayo esithi ngesikhiwa hands to mouth. So nxa usubavalele ezinye iviki ezimbili ukhangele ukuthi bake bavalelwa inyanga ezidlulileyo eminyakeni ophelileyo ubasaphakathi kwezikweledi ezinkulu kakhulu njalo leta ukuhlukuluzeka okukhulu kakhulu. Sikwazi njalo ukuthi uhulumende wethu akalayo icapacity loba imali yokuthi ancedise abantu ngesikhathi lesi kunje so. Kodwa kuphinde ukhangele kwezinye indlela ukubana kuncedile ngalesi sikhathi ukuvala ngoba ama-cases ade sesanda kakhulu kungakabi le-lockdown. Kodwa sithi uhulumende kufuze abe balansa ukuvala nga-lockdown simanage i-COVID lokuthi abantu bafuze baphile njalo badle.
Lanxa kungazakali ukuthi iyozala nkomoni ngemva kwamaviki amabili, abanye bathi bakhangelele ukuthi uMongameli Mnangagwa avule ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Izizalwane zaseZimbabwe kwele South Africa zisola uhulumende weZimbabwe leSouth Africa ngokwehluleka ukukhulumisana ngokuvula isikhathi sinye imingcele langezikhathi zokunqabela ukuhamba-hamba kwabantu ezekefyu. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ithelo leSouth Africa lokuvula umngcele weMessina Beitbridge izolo lilethe injabulo enkulu kunengi labeZimbabwe. Abanye amapasipoti asephelelwe isikhathi, kanti abanye bafisa ukuyabona izihlobo ekhaya ngemva kokwehluleka kwenza lokhu ngekhefu lekhisimusi. Kodwa-ke le ntokozo isiphenduke intukuthelo kwabaningi njengoba izolo uhulumende weZimbabwe ehlulekile ukuvula imingcele ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esethula inkulumo yakhe ngokwengezwa lokuyekethiswa kwemigoqo ye-COVID-19. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Prudence Moyo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende bobabili abakubonanga ukuthi ukuvula kucelele South Africa eleZimbabwe lisavalile yikuchitha isikhathi ngento engeke isebenze.
Kuyabe kumele kube khona ukukhulumisana ngoba kulobudlelwana obukhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa, kumele kungani kuyahambisana. Ikuthi nje elizweni leZimbabwe iqiniso ikuthi inhlelo vele azihlelekanga kuhle ngoba vele le governing yakhona ivele nje ayihambi kahle, izinto ziphongukwenziwa. Umuntu nje avuke nje kusena athi khona thinovura na-8:30.
Ngeviki ephelileyo inkampani kahulumende wakwele South Africa ibona ngezemingcele i-Border Management Agency ithi iqhube inkulumo leziphathamandla zomngcele eZimbabwe uboniswana ngendaba esigoqela ukuthi izikhathi zokwenqabela ukuhamba kwabantu zihambelane. Kodwa ke lokho akwenzekanga njengoba iSouth Africa isenqabela ukuhamba ngo-11 ntambama kusiya ngo-4 ekuseni, kanti iZimbabwe imemezele ukuthi yenqabela ngo-8 ntambama kusiya ku-5 ekuseni. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Victress Matutu uthi ukwehluleka ukuhlela kwamazwela omabili yikho okugcina sekubangela ukuminyana okukhulu emngceleni.
Loba nje ukuvula komngcele lowo kuyize nxa iMzantsi Afrika ivulile iZimbabwe yona isayivalileya imngcele. Umuntu usengaba lakho ukuthi aphume eSouth Africa ngo-9. EZimbabwe i-curfew ikhona iqala ngo-8. Akakwazi ukuthi angene eZimbabwe. So kuyethi umuntu ahlale phakathi laphakathi kwemngcele weSouth Africa neZimbabwe alinde ukuthi iZimbabwe izivule owaye umngcele ekuseni ngehola lesihlanu, nxa kugabanxa ihola lesihlanu ekuseni. Kuvele kusuke sokule imoto eziningi ezilinde ukungena eseziphumile eSouth Africa eziphuma izolo eZimbabwe sivalile.
Yasinisalwa seZimbabwe umnumzana uMakhotebe uthi abukho ubuhlakaniphi bokuthi elizweni elinjengeZimbabwe kuthi abantu balale ngo-8 ntambama baze bayevuka ngo-5 ekuseni.
I-transport njengoba zingekho imali zokugada begcine besiyafika ezindlini abo past 8 sokulo monakalo kumele umuntu ayo-attend umonakalo ayekhulumisa umakhelwane because kulalokho esikubiza kuthiwa yama service umthandazo kuthiwa umthandazo emkhulekweni umthandazo. So nxa uza kuthi wena abantu abastophe i-movement ngo-8 so uyabona ukuthi it's a huge punishment.
Emalangeni asanda kudlula inhlanganiso yabodokotela abezamalungelo oluntu eZimbabwe Doctors for Human Rights bakhuthaza uhulumende ukuthi angavuli imingcele yakhe leSouth Africa ngoba kungavulela uhlobo lwe-coronavirus olubhahe kwele-South Africa. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa umnumzana Aaron Zwaledi uthi kuyadanisa ukuzwa abantu bekhuluma into engalabufakazi.
Well, we have opened the borders in discussion with Zimbabwe and the majority of people.
Labo abatsho njalo abasitshele ukuthi zingaki izizalwane zeSouth Africa ezingena eZimbabwe ngelanga ezingaletha leli gciwane.
We are going to Zimbabwe on a daily basis who will bring the variant.
Enkulumeni yakhe kusizwe sonke izolo uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus izaqhubeka kumaviki amabili ukuze kwehliswe amathuba okukhwela kwenani labahlaselwayo lalabo ababulawa ileli gciwane. Mathesitulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Ngehlukani zihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Izakhamizi zakobulawayo zithi kwengezelelwa ngamaviki amabili kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown linyathelo elihle. Lokhu yetheleka amazwe entuduzo ngemva kokutshona kwenduna yakugodlwayo, unduna Vezi Matuna Mafu. kuthi osomabhizimusi sebamukele ngenjabulo enkulu inyathulo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizimusi ku-COVID-19 lockdown. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Xavier Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.